Mumwe murimo wekumakonde vaEdmund Chiswa vanoti makonya ari mumunda mavo aparadza zvirimwa zvavo sezvo ari kudya moyo wembesa dzavo. Vachiswa avo vakarima mahektare 15 vanoti nekuda kwemakonye aya goravo richange rakadzikira zvichienzaniswa nezvavaitarisira.
Then isu totarisirwa kuti this year tikatomvura ikanayo tikarimawo zviri naniwo pamaybe tokwanisa kunzvenga nyaya yekuimport but pakazoita maami wemu aya akadya anobva akanganisa igoho redu ende akakanganisa goho redu zvaakureva kuti taakutoshandisa dzimwe mari dzataifanira kuita zvimwe zvinhu kutenga futi chibage.
Vanotiwo chave kunyanya kuipisa zvinhu inyaya yekuti makonye aya ave kuramba kufa nemushonga wakaita sedesis.
Because dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti iyo mushonga wacho watiri kushandisa mazuva ano hausi kunyanyova effective, hausi kunyanyouraya stereki.
Mumwe murimi wekukanyaga vamisheki mudzimu avo vanga vachitenga mushonga wecreptep wekudzivirira makonye mumunda mavo vanoti kunyange vakakurumidza kuona makonye mumunda yavo vashandi veAlex vanononoka kuenda.
Ende imwe dambudziko futi nderekuti takaripota nyaya dzacho kuvakuru veAlex ava vari kuratidza kunge vasiri kumhanyidzana nazvo stereki. Vakatorilaxa zvavo vanozouya panguva yavanodira ofu ichisusu gohwe redu manje rinenge richitokanganisika zvakasimba.
Mukuru weAgritex mudunhu reMashonaland West Muzvare Edna Shambare vatenda kuti pane makonya ari kudya zvirimwa zvakaita sechibage asi vanoti bazi ravo riri kushanda usiku nesikati kuti makonye asapararire nenyika yose. Muzvare Shambare vanoti makonye anodya zvirimwa anowanda mvura painombomira kunaya kuine zuva raka wanda. Vanoti vakaisa vanhu munzvimbo dzose kuti dzishande nevarimi kuti vauraye makonye achiri mashoma muminda. Makonye anonzi akaonekwawo kumatunhu anoti Hurungwe, Sanyati nekadoma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.